Mukuru wemapurisa mudunhu reMashonaland and West amai Priscilla Makotose vanoti mapurisa haana zvikwanisiro zvekushanda akazvidzivirira panguva iyo anenge achisangana neveruzhinji mukurwisa kuti COVID-19 isapararire.
PPE ndochekutanga tiri kunyanyochikonzera nemasanitizers.
Izvi zvatsigirwawo nemukuru mubazi resocial welfare mudunhu iri amai Agnes Mutoo vanoti mamwe masangano anoyamura mukupa zvekudya kuvanhu vanoshayiwa zvakanyanya akatomira kupa zvekudya nekuda kwekushaya zvikwanisiro zvakaita semamaski nemasanitizers.
Yanga iri semasanitizer because I talked to WF head office vachiti ivo havakwanisi kuenda vasina bhozi vari kudaka kuti vanhu vageze maoko handiti nemasanitizer ese ivayo saka vanga vasina those things. That's the information which I got, but they were given an instruction yekuti we cannot let people go without food pasina madistribution. Saka vari kuisa effort yekuti all mapartners ese adistribute grain and they should source for those.
Mukuru wemadzumeni mudunhu reMashonaland West amai Edna Shambare vanoti madzumeni ari kutadza kuenda kuvarimi nekuda kwekushaya zvekupfeka zvinodiwa kuti vazvichengetedze uye nekuchengetedza varimi kuti vasatapurirane utachiona hwecoronavirus. Vachitaura munguva pfupi yapera muchinhu iyi, gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vakati hurumende iri kupiwa rubatsiro rwakawanda kubva mukati menyika pamwe nekunze kwenyika. Amai Mutsvangwa vakati kusvika pari zvino vawana rubatsiro rwemamasi zviuru 45 kubva kuzvikoro zvepamusoro zvakaita seChinoy University of Technology icho chiri kugadzira mamasi anosvika zviuru 3 pazuva, mushonga weinterferon uyo uri kubva kuCuba zviuru 3 zvemichini yekuongorora kuti munhu ane chirwere checoronavirus here kana kuti kwete kana kuti rapid response test kits uye zviuru 20 zvemimwe michina yekuongorora utachiwana hwecoronavirus kubva kuna muzvina business wekuChina vaJack Ma. Vakatiwo vari kutarisira mimwe michina yekuongorora utachiwana hwecoronavirus inosvika zviuru 40.
Neimwe inonzi interferon ndi kutouya kubva kuCuba. We have received 3,000 rapid test kits. Saka receive a donation from Jack Ma of 20,000. PRC ndo dzinotora dziadza 5 hours kuti marizauti abu. Tikutarisira kurisiva another 40,000 rapid test kits. Security sector, mapurisa, masoja, vese vanenge vari pa frontline staffers, vese vari kugadzirwa kuonekwa kunzi vapuwa funding iri kupiwa Ministry of Treasury. Ma ministries ese akapa mabudgets awo ku Ministry of Finance, and as usual they will not be able to pay everything, but they are paying something.
Amai Mutsvangwa vakati hurumende kuburikidza nebazi rinoona nezvemari iri kupawo mari yavasina kudoma uwandu hwayo yekutenga zvikwanisiro zvinoshandiswa nevashandi vehurumende zvikuru mubazi rezveutano, mapurisa nemauto. Amai Mutsvangwa vakati vanotarisira kuti michina yavari kupiwa inofanirwa kunge yakasimba zvinodikanwa nebazi reWorld Health Organization.
Ma testing kits anofanirwa kunge ari approved, coming from an approved supplier. Hatidi anhu anozongopinda-pinda nematesting kits ongotesta munhu onzi uri positive, munhu otoenda kunofa iye ari negative, kana kuti anonzi uri negative iwo uri positive, woramba uchidini, uchispread.
Kunyange hazvo amai Mutsvangwa vakati kune vari kuyamura nezvekudya zviri kupiwa vanhu vakabva kunze kwenyika vari kuchengetwa paZipam nedzimwe nzvimbo dzakaita sePlumtree senzira yekuona kuti havana utachiona hwecoronavirus here vasati vabvumirwa kuenda kudzimba dzavo, nevari kugadzirisa nzvimbo dzakasarudzwa kuti dzichengeterwe vose vanenge vorwara zvakanyanya nechirwere ichi. Hapana ukoshi hwemari hwakatsaurwa. Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka mukugoverwa kwezvinhu zvinenge zvapiwa hurumende. Studio 7 payada kuona kuti michini yerapid response test kit inosvika 300 akataurwa pamusangano wesvondo rakapera nemukuru webazi rezveutano muMashonaland West Dr. Wenceslas Nyamayaro iripo here, mumwe mushandi wekufamasi yepachipatara chikuru muchinhu iyi uyo asina kuda kudomwa nezita sezo asinga bvumirwe kutaura nevatori venhau asi vakapiwa michina makumi mashanu chete asi vanyama yaro varamba vachingoti vakapiwa mazana matatu uye zvipatara zvidiki zvakapiwa michina makumi maviri nemishanu pachipatara chega chega pazvina zviri mudunhu iri. Chimwe chinhu chabuda pachena ndechekuti ruyamuro rwuri kupiwa kwakasiyana, vamwe vachipa kuburikidza nebazi rezveutano, vamwe vachipa kuburikidza nehofisi yegurukota rezvematunhu. Amai Moliswa Chikoka vanoti vari kunyora kuti ndiani apa uye kuti zvazopiwa ani senzira yekuisa zvinhu zvose pachena. Ndakamira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.